Vashara pamsangano wekomiti yepamusoro soro mubato ravo yecentral committee wakaitirwa pamuzinda wezanupf nezuro vamunangagwa vakati vakakomberedzwa nematsotsi muhofisi mavo ari kuita zveuori. Vamunangagwa vakati pane vanhu vari muhofisi mavo vavasina kudoma nemazita vavakati vari kubhadharisa vanhu mari dzechioko muhomwe kuti vemabhizimisi vanenge vachida kusangana navo vavaone. Asi mumwe mugari wemuHarare Muzvare Sekai Chirundazi vanoti vamunangagwa vanofanira kuona kuti vanhu vakadai vasungwa kana vakamira pachokwadi semutungamiriri wenyika panyaya yekurwisana neuori.
Idhindi anotofanwa kusunga mbavha dzake idzodzo dzaainadzo dziri kubhadharisa vanhu kuti vamuone ma5000 rand kunge zvinoitwa kwana magaya uko kuti 1-on-1 munhu uchibhadhariswa mazimara unenge usina. Mutori umbavha ka zvasiya neina Mugabe zvavaita anzi Mugabe ikriminal ndiye ari kuuraya nyika. Zvasiya neine zvavari kuita zvino kana vachibhadharisa kuona munhu zvangofanana.
Mumwe wavatevedzeri vemutungamiriri weMDC yava Nelson Chamisa vaMorgan Komichi vaudza Studio 7 kuti zviri kuitika izvi zvinoratidza kuti hove inotangira kuora kumusoro.
Vamunangagwa ndodzo chiguru zvatinoziva munhu murume ane mabhizinesi akawandisa ane mari yakawandisa so timu yake yose inotezezaanika iyi. Vakomana vari kuita utsotsi kutora mari kuvanhu vachida kuti kuita nyaya yematenda, nyaya yemabhizinesi, nyaya yekudondora purezidendi iculture yakangorerwa nayo vamunangagwa netimu yavo. Saka vanhu vakutaura ikozvinava kwaakusvoda nekuti vakaripotwa kuti nyaya izobuda iyi pane vanhu vakataura kuti ko 6 million yatakakupaiyai kuti tiite bhizinesi muno makaiitepi. So waexposa yabuda because munhu yaexposa haona kuita mashoko anokuda kuti vaida kuzvibudisa asi after munhu aitwa chi expose. Saka criminal hombe tsotsi hombe ndio ndiringi munangagwa ndio tsotsi hombe and iyi culture ndosaka kuna nhasi unoyo havasiri havana concern kutambura kwakiriita munyika hamuna mari ivadesisiyo nemazimari akawandisa.
Nyanzvi neyadzo zvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vanoti mashoko avamunangagwa aya anoratidza kuti nyika yakapambwa.
Ipapo ndokwasisa zivikanwe manje kuti zvorevei kana mutungamiriri wenyika achiti akakomberedzwa nematsotsi kureva kuti nyika yapambwa here uyezve kuti chinji chaitika pamberi mauto achadzokerazve here pane zvakamboitika panguva yapfuura zvekutora masimba nechisimba kana kuti rwendo runo zvinenge zviine mutsauko hatizivi. Zvichida musangano wezanupf uri kuitwa kueswadini wegore rega rega uchati jekeserawo veruzhinji kuti konai murambwe vamanga muchiti matsotsi ndivanani dei vakajekesawo tizive.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wavamunangagwa vaGeorge Jaramba kutinzwe kuti matanho achatorwa navamunangagwa panyaya iyi ndeapi. Vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vakabviswa pachigaro nemasoja zvechisimba masoja achiti paive nematsotsi akanga akavakomberedza zvakazopedzera zvaita kuti vamunangagwa vatore matomu kubva kuna vaMugabe. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.